Nasi mapurisa ne masoja anga akadzika ma roadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino ye national lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhawane mukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefyu rinonza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefyu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka, tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematebeleland. Saka zvakangobatana nezvehondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuite kuti kefyu.
Asi nhengo yecentral committee yezanu PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Whether kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa ma restrictions anogona kuiswa, ndinoti ndini kwari zvinhu izvi ndovhura nazvo kuti ngazviitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi. Adai tirikungoona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaika.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2. Pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumikwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Kurambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mubulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Since moni papa ine mabhasikoro mabhiza maplani mwoyo vachimhanya rodhi yose, saka tigone kudhira chao tigone kuraramisa vana pazvepakatoma. Ofichuka zvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakati vharira dzese. Kwakatitende kwacho kusango yekuti hakutomboiti kuti gone kudhira tigone kuraramisa vana, saka tichazoitoita sei?
Mubulawayo Studio 7 yaona vamwe vanorarama nekuchinja mari mumigwagwa pamwe nevanotengesa pamusika wemuna 5th Avenue vachiita hwekatsi negonzo nemapurisa ayo ange ari pamabhasikoro nemamwe anga ari pamabhiza achitenderera achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Amai Madeline Mari avo vanoraramawo nekutengesa vati mutemo wekefyu uchaita kuti veruzhinji vafe nenzara.
Kefyu yakanaka asi inotiurayira nenzara nokuti hatina zvimwe zvinhu zvinotiraramisa kusekwa izvozvo. Ndinoenda nondohodha kunze uko kumareserva ndoya nestafu ndapinda munomaketi ndiri kusvika ndichidzingirigwa nemapurisa kunzi buda, saka handichazivi kuti inini nemhuri torarama sei.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana vechiuto panyaya iyi. Studio 7 hainawo kukwanisa kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vaMnangagwa vakazivisa nechipiri kuti mauto nemapurisa achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo yeNational Lockdown yatevedzerwa nemunhu wese sezvo nyika iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zviviri nemakumi matatu nevana uye chauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu munyika. VaMnangagwa vana kuzivisa kuti kefyu iyi ichapera rini. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzana imsengi.